Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera, mbudzi 30, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mangwana Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day veutano vachikurudzira kuti pasi rese rirambe rakashinga kurwisana nekupedza denda iri zvachose. Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira vanhu kuti vazive kodzero dzavo panyaya yezveutano kana kuti Take the Right Path, My Health, My Right. Sangano reWorld Health Organization rinoti muna 2023 vanhu vanodarika mamirioni makumi matatu, 39.9 million, vairarama neutachiwana weHIV pasi rose. Vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu, kana kuti 630,000, vakafa nezvikonzero zvine chekuita neutachiwana weHIV mugore ra 2023. Vanhu vanosvika mirioni imwe nemazana matatu, 1.3 million, vakabatira utachiwana weHIV muna 2023. Gore rino mhemberero dzekucherechedza zuva iri munyika dziri kuitirwa kuManicaland kwaMutare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reNational AIDS Council kuManicaland vaAtwell Shiri Dzinomwa kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakakoshera kuti chatinoita kucherechedzo rezuva iri. Kune zvinhu zvina zvatinotarisira pazuva iri. Tinode kuti tishambadzire maprogramu HIV and AIDS, that's pachirungu iya awareness. And chechipiri tinongozvinga tiri kure kuratidza kubatikana kwenyika nedenda re HIV and AIDS. Chechitatu kuti kuonesana zvatingati rwendo rwedu rwafamba sei mukufamba nedenda reHIV and AIDS. And chechina chinova chinokosha ndechekurangarira avo vakatisiya nedenda reHIV and AIDS.
Ndotarisa kuti nzira dzese dzichange dzakananga kuManicaland, zvii zviri kutarisirwa nevazhinji zvichange zvichiitika muzuva iri ikokoko?
Mucherechedzo wezuva iri nezvendataura izvi, panga pane vachataura vanoita nezveHIV. Tine vatauri futi vetingati madevelopment partners vanonga vachipa masolidarity speech, mapazi anoona nezveutano neivo muminista wezveutano vanotarisirwa kuti vanga vachitaura futi pachirongwa nekufamba kwetaita muzvirongwaro zveHIV. Vamwe vachazotaura futi vakabatwa nedenda reHIV asi vari kurarama vachipa matestimoni ekufamba kwavo rwendo rwavo kubva pavabatwa neHIV kusvika pari nhasi.
Kana kuine vakateerera kunze uko vari kurarama naro denda iri, vari kurarama nehama neshamwari, mashoko amungavape ekurudziro ndeyekuti kudii?
Mashoko anopa wekurudziro ndezvekuti isusu vana veZimbabwe Ngati zive patimire kuti kuziva kwati patimire chekutanga kuteswa kutione kuti takamira sei. Kana taonekwa tine chirwere cheHIV handi rufuba. Hatiri kuti vanhu vafunge kuti ndo paperera sarungano, kwete. Tane nyanzvi kana kuti tine mishonga yakubatsira kuti munhu anorarama upenyu hwake sekurarama kunongoita munhu wese. Chandapa zvakaita vanhu vanozoti vanhu vanoti kungava noshoropodza vanhu vanoenzwa neHIV, asi zvangofanana nemunhu ane BP kana kuti munhu anoenzwa ane shuga uye ndo zvangofanana nechirwere cheHIV. Chinongodiwa chete kuti titeedzere zvinotaurira vana chiremba nevana mukoti, endi kuva neurongwa wekuti ukadzitora mishonga yenyu zvakadai ukateedzera izvozvo unongotorarama upenyu wako pasina dambudziko. Endi tinemiti taane mishonga yekuti tibatsirane munhu wese aitakane upenyu hwake, vana baba vachiriritire mhuri vavo mhuri dzavo, vana amai vachichengete mhuri dzavo.
Mukuru wesangano reNational AIDS Council kuManicaland vaAtwell Shiri Dzinomwa vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwavekuitwa dzimwe nzvimbo dzavanoeresa, kunyangwe pane vamwe vari kuti dzinofanira kuvandudzwa kuti dzikwezve vashanyi vanounza mari munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemadzishe aya vanoti nzvimbo dzavaieresa nguva yakare nekuda kwechivanhu chavo hadzichaereswa, izvo vanoti zvave kuita kuti vasangane nematambudziko akawanda munzvimbo dzavanogara akaita sekusanaya kwemvura zvakanaka, kufa kwevanhu nezvipfuwo pamwe nekuwanda kwezvirwere zvisinganzwisisike. Nzvimbo dzaiera dzinosanganisira mapako, makomo, nzizi nemiti nedzimwe dzainge dzakaitirwa mabasa makuru. Vagari venzvimbo idzi vanoti vaiyeresa nzvimbo idzi nekuda kwekutenda kwavo muchivanhu, uye pane zvakanaka zvavaiwana mukuyeresa nzvimbo idzi zvakaita semukwerera, kukumbira mvura yekunaya vachipiwa, kupiwa zvekudya nguva yenzara, kuchengetedzwa kuvavengi pamwe nezvimwe. Imwe nzvimbo inonzi yaiyera mapako emuchinhoi anozivikanwa kuti Chinhoi Cares. Mushandi wesangano rinoona nekuchengetedzwa kwezvowanikwa munyika reZimpact Vanyasha Nemo vanoti mapako aiyereswa nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira chitubu chemvura chinonzi makafira vanhu vakawanda muhondo dzepasi chigare, uye mapako aiwanda vagari venzvimbo kubva kuvavengi vainge vauya kuzovapamba. Vanhemo vanotiwo pane muti wemuonde paipiwa vanhu vemunzvimbo iyi zvekudya vakateketera.
Unonzi muti wesadza nekuti tizibhiledhi kuti kudhara masitateguru edu vakauya panapa pamuti kubveni nguva dzehondo dziya dziya. Kana vakakumbirira sadza vari pamuti uno vanzi vaipiwa sadza vaibuda.
Vanhembo vanoti kuyereswa kwenzvimbo iyi kwarerutswa nemaitiro evanhu.
Asi isusu as the current generation makepisa ambokoshe, bhutsu dzedu dzakoshe iwa kuru vekare vaisiya panze. Isusu tiri kupinda takajakwa pano panzvimbo inoera, ukatopreswa unotovhura zipa paside up woitira woiti nzvimbo inoera.
Mambo Mbire vaClemens Nembire vekumashonaland East vanoti munzvimbo mavo mune muti wemuhacha unofungidzirwa kuti une makore anopfuura mazana mashanu waibuda sadza nguva yakare.
Makare karepo vanhu vaiti vakasvikapo vane nzara vakaombera nyama nechokudya zvobva zvatirikiti, vanhu vodya votosiya.
Mambo Mbire vanoti zvinhu zvaiyereswa zvitaremekedzwi sezvo pasi parohwa nenyundo.
Dzimwe nzvimbo idzi dzaakutoshandiswa senzvimbo dzokungova mari, vanhu vaakutounza vachena, vanhu vakaita sei munzvimbo idzodzo vaakutongova mari nadzo. Ende vanhu vanenge vauya ivava nedzimwe nguva vanenge vasina kusimira kana kutsveka zvinoenderana nenzvimbo idzi.
Asi jinda ramambo nemagonde vawilson nemakonde vanoti vachiri kuyere kutengesa mapako echinoi. Mudzidzisi pachinoi University of Technology kana kuti CAT vaJulius Nyambaya vakadzidza zvitsika nemagaro evanhu vanoti nzvimbo dzakawanda hadzichairi nekurasa tsika.
Ndizvo zvakafanana nenzvimbo dzinzaimboira. Mukariga kurama muchichengetedza kuirisa kwacho nechiwanhu chacho. Mwe yacho iyo inotama inoenda. Yongosara yanzvimbo isisairi. Icho chaira chacho chinotama chinoenda.
Vanyambaya vanoti pachinoi kezi chinoeresa chacho chakaenda nekuda kwezvivakwa zvakaiswa zvakaita semasimbi ekubatira kana munhu achifamba mumapako kuiswa kwemagetsi pamwe nekuvakwa kwepekutsikira pakanaka.
Munhu anotogara varongova vanosikana vachitorezvana zvoimu kuzi munotonhorera. Vamwe vangu vakutora mafoto vachiita zvanoda pakupindwa nebhutsu. Hamusina kana kuiriswa kwokuti unofanira kudzika usina bhutsu kana kubuda wakadai. Zvese zvakapera ende hamusina zvaira zvese zvakaenda.
Vanhemo vanoti vakaisa masimbi magetsi nepekutsika pakanaka kuti vanhu vasadonhe nekukuvara. Asi mumwe wechidiki vaEndrew Kufandiko vanoti nzvimbo idzi dzinofanirwa kuti dzivandudzwe kuti vashanyi vauye kuti nyika iwane mari.
Zvakakodzera kuti tourism tiite zvachimanje manje ikonomi yenyika ichikura dan kuti tinoramba tichiita zvechivanhu chivanhu chacho tisingabhadhari maenderano neikonomi yenyika.
Dzimwe nzvimbo dzinoyera dzinosanganisira gomo renyangani rave kuzivikanwa nekuti gomo rinomedza vanhu sezvo muchinzi makateterekera vanhu vasina kuzowanikwa vanosanganisira vana vasikana vaviri vekwamasaya vakashayikwa muna 1981 vaenda kunoshanya nevabereki vavo uye chizvarwa chekuIndia Zaid Dada muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Kuzvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Monica Mutsvangwa gurukota rezve madzimai vachange vari kutaura nesu pamusoro peurongwa hwavainavo panyaya yekurwisa mhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Mutsvangwa. Mungatitsananguriro kuti chii chamuri kuita sehurumende mukurwisa nyaya yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana?
Isu senyika yeZimbabwe tiri kubatana nepasi rose mukucherechedza mazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi. Aya mazuva anotanga kubva musi wa 25 mwedzi wembudzi rinova zuva rekucherechedza kupedza rusarura rinoitirwa vanhukadzi, uyewo achizopera musi wa 10 muna zvita rinova zuva rakacherechedzwa kodzero dzevanhu vose.
Chirongwa ichi muri kuchirangarira pasi pedingindira ripi sehurumende?
Dingindira remhemberero regore rino renyika dzose ratiri kufamba naro senyika wose Zimbabwe rinoti kucherechedza makore 33 echibvumirano cheBeijing, ngatibatanei kupedza mhirizhonga. Mhirizhonga yakunyanya inoitirwa madzimai nevanasikana. Maringe nedingindira iri, donzo guru mukucherechedza mazuva aya senyika nderekuti tigone kuita izvi. Chekutanga kushambadza nyaya yekupedza mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi, uye kubatsira kuti vanhu vazive kuti mhirizhonga kutyora kodzero dzeuyo aitirwa. Tinoda zvakare kuongorora kuti senyika sehurumende ichishandidzana nemamwe mapazi akasiyana siyana tinotarisa kuti timire papi mukupedza mhirizhonga yati kutaura iyi.
Tinoona makaparura nzvimbo dzichange dziri kuwanikwa idzo dzichipa rubatsiro mumadzimai nevarume vanenge vatarisana nemhirizhonga. Nzvimbo idzi dziri kunzi chii uyezve dzinenge dzichiwanikwa kupi?
Nyaya dzemasafe shelters, izvi tinoda kutoona zvichibatsira zvikuru kudzikisa nyaya dzegender based violence dzino zvinoitawo kuti vanhu varege kufa vachirohwa muZimbabwe nekuti vane kwavanomhanyira voenda nevana havazosiyi vana vavo vachisara vachishupika vakaenda pamasafe shelters nevana atakagadzira sehurumende pamwe chete nemadevelopment partners nema NGOs nema CSOs nana ILO arimowo mukati imomo vachitibatsirana nesu tinoona kuti mai vanosununguka kuti vamhanye ikoko enda nevana vombochengetwa apa mapurisa vachifeya feta feta nyaya yacho malawyers achinzwawo pakare apa makanselers achitaurawo navo nekuti tinoziva kuti mhirizhonga inokonzera kuti vanhukadzi kana kupenga chaiko saka zvinenge zvichida kuti vabetserwe nguva dzese
Shiwiro yenyu ndeyei sehurumende takatarisa nyaya iyi yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana
ndiri kuti muZimbabwe muno panyika pasi rose tine basa guru rekuita tese tine basa rekupedza dambudziko remhirizhonga hazviti zvevanhukadzi chete hazviti zvevanasikana chete asi tiri kuti munhu wese senyika ngatibatanei tipedze dambudziko iri tiri kuti isu rudo harurowi rudo harukuwadzi ndinoti regai siyai vana vakure vazororwa vakura noti zvokuti vana vadiki varorwe before the age of 18
muchange muri kuita zvirongwa izvi kunzvimbo dzipi nedzipi uyezve vari kumaruva zvii zvamuchange muri kuvaitirawo
hombe yatiri kuita isu seministry yakaiswa nehurumende ndezvokuona kuti tatenderera munzvimbo dzakasiyana siyana munyika medu tichitaura nekushata kwakaita nyaya dzekurwisana pakati pemadzimai nemanhurume sezvoso gore rino donzo redu rakanangana nekucherechedza makore makumi matatu echibvumirano chekuBeijing tinoda zvakare kucherechedza kuti mumakore makumi matatu ayo ndezvipi zvatagona senyika ndeipi mitemo yatakaisa ndeyapi mapolicies atingati takaisa matanho atorwa nehurumende ndeapi kuti tisimudzire madzimai nevanasikana uyewo kuti ndezvipi zviri kuda kuramba zvichiitwa zvikuru sei takanangana nekupedza mhirizhonga yandiri kutaura nezvayo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvegakava riripo pakati pevamwe vagari vemukuwadzana muHarare nekanzuru pamusoro pekutorwa kwavanoti kuri kuitwa zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa nemapurisa ekanzuru kuti tinzwe izvi tine hurukuro nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake ari kunyunyuta nezviri kuitwa nemapurisa ekanzuru
tine madzimai nevamwe ana baba vanoenda kunohodza kuna Nambare kwaasiridzidzika mhombei vanovaya nezvinhu zvavo mushamuro votengesa ivavo upenyu hwakaoma katare zvinhu votengesa pakutengesa pato mapurisa ekanzuru anouya vatorera vavatorera zvinhu zvee zvanoita kumahofisi avo zvinhu zvacho zvekufunga vanodhovana here vanotasiyemuketi zvatirwadza zvekuti zvekuti pane motikari yauya iritakura mabhini edu taona vachitora zvinhu zvibhomosi nemabhasketi acho vanohodzisaevaa madzimai tiso makaiemomo apa vanga vatosarudza zvimwe zvinhu zvakanaka
muri kuti here vanga vachisarudza zvakanaka zvekutotora ivo
vanotora vanotora zvakasadzoka kachita kuti ndezvamarika nemabhini ee kune chinhu ichiei ndipavanga vaa kuvisa imomo saka tinenge vatorereza zvezvakaitotora mapicture manje tiri padenga paaaizvi
saka mushure mekunge vaona kuti mava muchivatora mifananidzo vamira kuita izvi here kana kuti vaenderera mberi
ameno taka pane motikari yazoneka ndiye mukuru wacho yedanga yaiswa pabhidhiri pao nepadhuo pavo saka takada kuona kuti vachatora zvimwe zvinhu zvakazviri mausisi mavo here aisa motikari kana tazokubva vasina vatange vaita izvizvi tiri kutambura imonomo
zvikonzero zviri kupiwa nekanzuru ndezvei zvekuti vanga vachitorera vanhu ava Mezi tengesi kwa hizi. Waruku tengesi na nzimbo isi nga bumiru were.
Aya kimo zi wazimbi wazimbi yonu si kama kutu ingi zaka na mungo zomu. Waruku tengi ite maon. Soka akika zarebi tuko chiko zero mbiki. Zogoto yazi azoti neti. Zoti kutu waka.
Ichitiko ichitiko chaitika zuari mwechete rika oti zino garo chitika.
Zino zino garo chitika isu. Zino zino garo yoto garo chitika. Yoto mkaita mkapina mwotisi maso me mtu ya polisi mwa mwotisi mwa hudu. Ah iti zi zembo zi amene mwesu mkwe njire kwenye zango zara makare mwotu. Zalo sere la wani. Mwon. Minauta ambulatori. Mwon. Minauta wakita emelizi.
Saka imi ose wa gari matimatoro eri matano yukenda ukanzuro kutimunzu visise chirikushu sadano hili. Uye nukuti mwenge mchipa odiwi renyu.
Tangacho fungaji zile na mwa mchita no. Zile na mchipa mchi mungiri mkanzi mkuna kuwa zile kuwa zile kuwa zile. Tubu mchawa kanyashi.
Inzimbo ipi kuwa zana ilukusa ngane damu ziko hili saka nyanya.
Nikangoti kuwa zana ini mawozi mairi 37 38. Saka wale onotora kutuwele kwenye kwa tura. Ni ukoro kwa kwenye kwa onotora.
Aseti shitari sao imise wa gari. Ndezipo yo zamuru kuita wakuti munge mchiona kuti nzimbo zamuru kutengesera. Muru kutengesera nzimbo zamune mchi badara wa mutero kukanzuru. Nukuti damu ziko hili nota urwane kanzuru ndere kuti muguta. Maita damu ziko hili tonga wa tonga. Vanu wa kungwe enda wachita shunza wanoda. Wajifunga kuti wanoregererwa.
Kambini muno vanhuweza kunonga kuitani mtsika wita antu bhagara pane mari anobhagara kukansi anika mtsika kanga antu bhagara kukansi
manga makateerera kune mumwe mugari wekukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake asi mutauriri wekanzu reHarare vaStanley Gama vanoti
izvozvo hazvibvumidzwi zvenzimwe iri kunze kwemutemo haibvumidzwi asi zvekuzoti vanhu vatore zvinhu zvoshandiswa kupersonal use hazvibvumidzwi zvakare sachaita investigation toona kuti chiichaishaisho zvikuitika tikabata vashandi vedu vekanzuru vane mhosva yekuti vanotora zvinhu zvevanhu vachakwanisa kupinda kumahearing and so on but for now hatina evidence yacho vanhu vacho vatorerwa zvinhu ngavauye necomplainti yavo kumahofisi kwedu Nito gadzirisa nyaya yacho kubva ipapo.
Manga vakateerera kune mutauriri wekanzu reHarare vaStanley Gama nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuoneka ine mufaro ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya.
Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye pa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana ine vamwe nhau dze Studio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Nau dzemitambo, National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu neterevhizheni munyika kutanga gore rinouya 2025 kusvika muna 2030 kana kuti film strategy. Asi vari muchikamu chezvemafirimu vari kutambira gwaro iri zvakasiyana. Mutori wedu wenhau Passmont Lovu anotipa nyaya iyi.
Gwaro iri rinotaura nezvekudzikwa kwemitemo, kuwaniswa kwezvikwanisiro zvakaita semari, nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzezvigadzirwa kana kuti copyright protection, uye kuita mishandira pamwe nevekunze kusimudzira chikamu chezvemafirimu. Zvimwewo zvakakosha zvinotaurwa negwaro iri kupa zvidzidzo zvebudiriro kuchikamu ichi, kushambadza nekutengeswa kwemafirimu muno nekunze pamwe nekuwaniswa mikana kune vose vanoita zvemafirimu. Matunu ose enyika kumaruwa ne maguta. Mumwe wechidiki anoita zvemafirimu achishanda nesangano Relove Old Media Trust kuchiredzi Stanford Chivale anoti zvinofadza kuti pane urongwa hwekuwanisa vanhu vose mukana wakafanira.
Tinotenda nefilm strategy. Tinokurudzira kuti government implement strategy yayo yatakaona ya tichikurudzira zvakare kuti isasiyawo kumaruwa kumaruzeva handiti nekuma small towns implement those strategies because filming iri kwese.
Vanodzidzisa zvemitambo nekuchorwa kwenau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti vanofara neurongwa hwekuumba homwe yekubatsira vanoita zvemafirimu.
Ndizvo zvabatsirawo kuti nyika dzaida sana South Africa vemafilms vabudirire zvikuru. Toona zvenyaya yeCommercial Film Fund yekuti makambani anenge akwanisa kugadzira homwe yekuti mafilms awane mari nekuti mafilmmakers tangati chishaya mari yekugadzira mafilms aya. Saka kana pava nema private fund anogona woku kubatsira kuti mafilms tiwane mari yekushandisa. Zvinotibatsira kwete kuti kambani imwe naimwe inowanika ichingoenda kubhora.
Imwe nyanzvi yezvemitambo yemafirimu vachishanda nesangano reAfrica Sun Motion Pictures vaStephen Chigorimbo vaudza Studio 7 kuchigwaro iri range ratononoka.
Nechirungu anotilomoka chuu. Kureva kuti zvakatenge zvatononoka. Kuitwa kwestrategy chinhu chakanaka. Noda kuti vanhu munyika hamufanira kungoita tsuro yamukira makumbo. Munofanira kugara pasi moronga kuti no kuti zvichibudirire zvakanaka tadii kudai.
Asi vanongorora nezveupfumi varisa chigaro wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati waro uhu unoshanda kana hurumende yanzwisisa kukosha kwezvemafirimu.
Hunge hurumende nevamwe vairi kushanda navo nayo vakasatora zvinhu zvine chekuita nefilm sedambe kana kuti jee, asi vazvitore senzira yekuti nyika inokwanisa kusimukira. Tinavo vanana Nollywood kuNigeria nana Bollywood kuIndia vanoratidza kuti mufilm mari inokwanisa kunge irimo.
Ukuwo vanongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform kana kuti ZIFAPA muzvare Angeline Dimingo vati chitsvambe chasarira tambi.
Zvava kwatiri isu semafilmmakers eZimbabwe kuti tibatirane pamwe chete nehurumende through the National Arts Council kuti strategy iyi igova nepundutso muindustry yedu.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vati tarisiro yavo ndeyekuti vanoita zvemafirimu vakwanise kuwana cheuviri mubasa ravo.
Tichiparura chirongwa ichi seNational Arts Council of Zimbabwe, tarisiro yedu yanga iri yekuti vanoita mabasa aya anobuda pachivhiti viti kana kuti mafilmmakers vakwanise kuwana chouviri kubva mubasa ravo. Takaparura chirongwa ichi tichitarisana ne Vision 2030 yatakapuwa nomukuru wenyika kuti ava vanoita zvemabasa aya vakwanise kusimudzirawo nyika nemabasa iwaya.
Gwaro reNational Film Strategy rakaparurwa svondo rapfuura muguta reHarare muchiitiko chakapindwa nevatambi vakuru mubasa rezvemitambo pamwe nemasangano ezvemitambo akasiyana-siyana. MuAfrica, Nigeria ndiyo inoburitsa mari yakawanda muchikamu chezvemafirimu kuburikidza nemuzinda wayo une mukurumbira weNollywood. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoyera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Soko isika disenda bako VOA Ndebele.